Musangano wanga wakanaka au tawana mkana wakuti takwanisa kutaura na Minister of Finance Chins weo mafungiru arukita urumende panyaye kubandu za ufumi asi sokuona kwangu pachine kakugunungu na mkatime wanu wariku Zimbabwe warimuno mdiaspora kuti urumende zairu kutaura nezuri kuitika zinu ziviri zwakasiana urumende haisi kufamba mtauriro wairu kuti iri kutaura kuti iri kukwanisa kuita ministers wataura nezvafunga kuti zviri kuitika kuZimbabwe andione zviri izvo zvechokwadi vaisa kanhoroondo kanoratidza kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka asi nemamiriro akaita zvinhu kumusha nemutauriro uri kuita vanhu kumusha handizvo vanhu vari kushushikana vanhu vari kunetsekana zvinhu zvichiri maminya mamiri nerongo sisimari
ndaona imi muchibvunza nyaya yeuori uyezve nenyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu magutsikana here nezvamaudzwa navamwe
handina kugutsikana vanhu vavana kutaura kuti chii chiri kunyatsoitika pamwe nokuti havasirivo minista weHome Affairs havana kuda kukwanisa kutaura kana kuti pane zvavanenge vaka vachivanza havo kuti zvavasingakwanisi kutaura nezvazvo handinazvo kuziva asi mhinduro yandapuwa handina kugutsikana nayo ndinovimba kuti kana tikawanawo mukana tichavabvunza vakuru venyika kuti tinyatsonzwa kuti chii chiri kuitika
tanzwa vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvakadai semi kuti muuye kuzodyara mari dzenyu kuZimbabwe uyezve vativo vatova ne diaspora desk ravainaro munoona desk iri richizobatsira here vanhu vakadai semi kuti munodyara mari dzenyu kumusha
chinonetsa ndechekuti tinokwanisa hedu tinokwanisa kunge tine shungu dzekunodyara mari dzedu kumusha asi nyaya yehurumende yekuti inomuka yakachinja mitemo zuva nezuva sisimave kana nyangwe ine shungu dzekuda kudyara mari kumusha dzinobva dzapera nokuti mari zhinji ini ndine mari yangu yakarovera kumusha handina kukwanisa kuitora asi mari yandakanga takatarisira kuti ndichazosaka kuno haizvikwanina kukwanisika kuitika saka zvikaramba zvakadaro zvokuti hurumende inoramba ichichinja mitemo zuva nezuva uye hairemekedzewo mari dzevanhu sezvavakaita zvekuchinja mari ikanzi yabond ikanzi yarrtgs handifunge kuti pane anoda kuendesa mari yake kumba kuakachiziva kuti achazoita achazoiruza
munoona imi pane zvataurwa vanga vari kutaura ivo vachipa nhoroondo yekuti pane makambani avari kupatsanura uyezve pane zvavari kuita zvakadai vari kuti kumugodhi nezvimwewo Zimbabwe yakapfuma chaizvo zvinhu zvingazowanikwa here imi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muchizofungwa kuti remangwana mungada kupinda mumabhizimisi iwayo
tingada hedu kupinda mumabhizimisi iwayo asi inangu pari zvinhu handizive kuti zvinhu zvakanyatsokumira sei uye hazvatisi kuziva kuti zviri kutengeswa ndezvipi zviri kutengeserwani vanhu vari kudhiaspora vangakwanisi kuwanawo mukana sei asi kazhinji kacho zvinoda kuti munhu otokutanga wakwira ndege kuenda kuZimbabwe unozvi wovhunza vanhu pane kuti zvibude pachena zvive zviri kana padandemutande paintaneti kuti vanhu vakwanise kuona vakwanisewo kuve vanokwanisa kuisa mari dzavo online banking asi zvichiri kudhurira vanhu vazhinji vana vezimbabwe vari kudhiaspora kuita bhizinesi kuZimbabwe unove vazokwanisa kutengawo zviri kutengeswa nehurumende
iyo misangano yakadai yakakosha sei kunemi sezvizvarwa zveZimbabwe
ine yakakosha kuti ndinokwanisa kunzwa zviri kutaurwa nehurumende kwete zvandinonge ndanzwa pamanhepfenyuro pamawhatsapp group kana zviri kutaurwa navamwe asi ndinzwirewo hazvo kune ivo varidzi vehurumende vanevange vari kugadzira mitemo yacho uyezve zvakanakirawo kuti tinokwanisa kusanganawo nevamwe hama neshamwari tonzwanana toshamwaridzanawo towanawo zvokuita chouviri chedu kana tikazofungawo kuita zvikuru zvinotangira pamisangano yakaita seiyoyo.